manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 6/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anotadzisa vashandi vehurumende kuratidzira kwavanga vachida kuita, kunyange hazvo vashandi vehurumende ava vakambenge vapiwa mvumo yekuratidzira. Varwere vakawanda vari kushora zvikuru hurumende nekudzinga kwairi kuita vana chiremba sezvo muzvipatara musisina madhokotera akakwana. Nhasi akwana makore maviri kubva zuva radzingwa muhurumende vaive mumwe vevateedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi atadzisa vashandi vehurumende kuratidzira kwavanga vachida kuita, kunyange hazvo vashandi vehurumende ava vaimbenge vapiwa mvumo yekuratidzira. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashandi vehurumende nhasi vawana nzvimbo yavanga vakazivisa kuti vachatangira kuratidzira yakakombwa nemapurisa anga akapakatira zvombo uye aine motokari dzanga dzizere mvura inovava. Zvisinei, vashandi vehurumende vane chitsama vakwanisa kusvika pamahofisi ePublic Service Association pavanga vachifanira kusangana apa. Pasina avadzivisa, ndokutanga kuimba zvakaomarara vachigadzirira kuti vanosiya magwaro enyunyuto kumahofisi egurukota rezvemari vamutulincuve pamwe negurukota rezvevashandi amai sekai nzenza. Pavatanga kufamba vachibva mahofisi ePSA aya, vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana. Mapurisa abva vavharidzira achishandisa chisimba mushure mekunge varatidziri ava vaedza kumanikidzira kuti vapfuure pamudhuri wevanhu wanga wagadzirwa nemapurisa. Vamwe vavaratidziri ava vabva vagara pasi, zvazoita kuti mapurisa vazvuzvurudze achivadzosera kwanga kuine vamwe vavo. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander neumwe utungamiriri wemasangano anomirira vashandi hurumende vamboedza kutaura nemapurisa aya, asi mapurisa aramba akatsika madziro achitaudzwa nevakuru vavo kuti kuratidzira uku hakusi kuzoenderera mberi. Amai Alexander vashora zvaitwa nemapurisa izvi vakabva vabvarura magwaro enyunyuto avanga vachida kunosvitsa kuhurumende.
Mbisirwa nguva, hapana chiri kubuda. Government is not negotiating in good faith. Mukatarisa muchaona kuti kwava kungoti angofunga kutaura nezvemacivil servants ari kwaari wongotaura. Vamwe ndovatakanzwa vachiti ha vakangodemonstrata chete tovadzinga. Yeti isusu tashandira hurumende ino kwemakore akawanda. Vamwe vakatouya nezuro unoona chitanzi tinovadzinga. Isu tine marights. Constitution yeZimbabwe inotipa marights.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObert Masaraure vati chanetsa ndechekuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa yave kufunga kuti yave kupandukirwa nevashandi vayo, kunyange hazvo vashandi vakangomira nenyaya yekuda kuwedzerwa mari dzemihoro.
Isusu tinoziva kuti muna November ndomo wakapinda isu hatina kukubvisa ndekuti muna November. Pamwe ari kutya kuti pamuna November hatiti.
Hora iti mwedzi wambudzi.
Ari kupanika kuti ya November season but isusu hatisi kutazve kuita zvematongero enyika. Nyaya yedu ndeyekudya. Ndeyekuti vana vaende kuchikoro, ndeyekuti vana vadi varapwe. Mukatarisa munanga gwana mutuli the dehumanized us. Tarisa kuti humanize kwaita mapurisa. I can see a beautiful sister of mine ara papa.
Munyori mukuru musangano re Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ va Raymond Majongwe vati vashandi vehurumende vave kunhonga zvozve nemuromo zvokuti havachatokwanisi kuenda kubasa kubva zvino zvichienda mberi. Vashandi vehurumende vanoti havasi kufara kuti hurumende haisi kuvabudira pachena panhaurirano dzavanoita pasi peNational Joint Negotiating Council pamusoro penhau dzekuwedzera vashandi mari dzemihoro nemabhonasi vachiti hurumende inozongonzwi kwayotaura pfungwa dzayo mumapepanhau isingashandise misangano yeNJNC kuisa pfungwa dzayo patafura. Vashandi vehurumende vanoti mari dzavari kutambiriswa nehurumende hadzichavakwaniri kuenda kumabasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo. Pakatariswa kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi hatina kukwanisa kutaurawo naamai Nzenza kutinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi sezvo vangwasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Varwere vakawanda vari kushora zvikuru hurumende nekudzinga kwairi kuita vana chiremba sezvo muzvipatara musisina madhokotera akakwana ari kuvarapa. Ukuwo vana chiremba vanoti hapana nhaurirano dzichaitwa pakati pavo nehurumende sezvo yaratidza kusave nehanya navo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Studio 7 yashanyira chipatara cheparirenyatwa uko varwere vakange vapiwa zuva ranhasi kuti vazoonekwa nenyanzvi dzakasiyana siyana vanga vachidzorerwa kumba vachipiwa mamwe mazuva ekuti vazodzokera. Mumwe wevarwere ava uyo asina kuda kudomwa nezita asi ane chirwere chegomarara audza Studio 7 kuti nhasi kange kari kepiri achiwedzerwa mazuva ekuti avhiyiwe. Amai ava avo vanga vachiratidza kurwadzwa zvikuru vati dai hurumende yagadzirisa dambudziko raana chiremba kuitira kuti vadzokere pamabasa.
Ndandikurwara nekenza ndandauya kuno ndaonekwa chiremba andiona ati unozouya kana strike yapera. Ndaifanirwa kuitwa operation muna August sakati ndaipa. Ndandakanzi musi wa 4 November saka mune mande ndakauya ndinaona machiremba. Ndakazobvapo past 12 ndisina ndiona ndane nzara ndikadzokera kumba. Vanyora pakati kuti munozouya bosi iko zvino theta haisi kushanda machiremba anoita maoparesheni haasi kuya kubasa. Zvaigoneka hurumende yaiita kuti machiremba awane mari yekuti vauye kumabasa nekuti vadye vagone kubatsira isu varwere.
Vanoziva zviri kuitika vanoti pari renyatwa ine varwere vari pasi pemazana matatu vane mibhedha asi kana zvinhu zvichifamba zvakanaka chipatara ichi chine nzvimbo yevarwere vanosvika churu chimwe nemazana maviri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti hurumende ine zvirongwa zvipi kuitira kuti varwere vazobatsirikana mushure mekudzinga vana chiremba ava. Mumwe chiremba akadzingwa basa Dr. Trevor Chivandire vaudze Studio 7 kuti vakawana tsamba yekudzingwa kwavo iri mumba mavo nezuro manheru. Vachivandire vati changa chiri chido chavo kushandira Zimbabwe asi vati kana zvaramba vachatsvaga basa kune dzimwe nyika.
Ndingafara chaizvo kana ndikazokwanisa futi kushandira nyika yangu ino yeZimbabwe ndichikwanisa kuraramisa vanhu vakandikudza. Asi kuri kuti zvaramba inowo sachiremba ndinoziva kuti kune dzimwe nyika dziri kunze uko dzinoda maskills edu. Saka inini ndiyo nzira yandichazoexplorawo in the end.
Vakasanobata chigaro chemunyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Shakada vati vamisa nhaurirano dzese nehurumende kusvika vana chiremba vari kudzingwa ava vadzoserwa kumabasa.
Nhaurirano idzi dzinge dzichitanga kuitika machiremba ari kutiwo kusvika vamwe vavo vakadzingwa mabasa vadzoserwa kumabasa. donge paso ine naurirano dzine musoro dzinonge dzichi zokwanisa kubudisa shanduko yekuti machiremba adzoke pamabasa avo izvi kana zvisati zvaitika hatione pachiitika naurirano dzine musoro
sachigaro veHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vakaudza Studio 7 nezuro kuti matare ari kutonga vana chiremba vasiri kuenda kubasa ari kuenderera mberi kudzamara vana chiremba vose mazana mana vanzwika nyaya yavo. Dr. Skosana vakatiwo madhokotera anotadza kumira pamberi pematare aya anobva adzingwa basa. Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vazhinji vakadzingwa basa ava vange vachishandira pachipatira chepari renyatwa. Vana chiremba vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Vana chiremba vadiki vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Vana chiremba vakuru vakatanga kuramwa mabasa vachiti basa riri kuvaremera zvichitevera kusaenda kubasa kwevana chiremba ava vachiti havana mari dzekufambisa. Kuipa kwezvinhu munyaya dzeutano kwawedzerwawo nekuramwa mabasa kwavana mukoti vemakirinika ekanzuru anova ndiwo akawanda kumisha inogara vazhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro apo hurumende iri kudzinga vana chiremba varwere vakawanda muzvipatara zvikuru muguta reBulawayo vari kushaya rubatsiro. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals, varwere vange vauya vange vachionekwa nanamukoti kunyanya avo vachiri kudzidzira basa. Mumawadhi akasiyana-siyana mange muine vanhu vashoma. Mumwe murwere angozvidoma nezita rekuti Moyo, uyo asina kuda kubuda pamhepo sezvo ati mushandi wehurumende atanga auya kuzotora magwaro ekuratidza kurapwa kwaakaitwa mushure mekuita tsaona, asi ati atadza kuwana magwaro aya sezvo ana chiremba vakawanda vange vasiri pabasa. Hatina kukwanisa kunzwa kuti vana chiremba vadzingwa basa paUnited Bulawayo Hospitals kusvika pari zvino vangani, sezvo mukuru waana chiremba pachipatara ichi Dr. Narcissus Tsvanga vanzi vanga vari mumusangano. Pachipatara chikuru cheMpilo vamwe varwere vange vauya kuzorapwa vange vachidzokera kumba vasina kuonekwa. Mumawadhi mange muinewo vanhu vashoma. VaReason Moyo vange vauya nemudzimai wavo uyo ange achitadza kunyatsofamba kuti aonekwe naana chiremba sezvo ari kuzarirwa asi vatadza kuonekwa. Vamoyo vashora danho rehurumende rekudzinga vana chiremba basa vachiti izvi zviri kuomesera varwere.
Ndauya nemudzimai wangu pana baba Mpilo kuti azoonwa nadokta, but madoctors acho hakuna. Ndingati chine shuviro yokuti kana vakauya madoctors vobatsira vanhu vari panapa, because vakawanda vanhu vari kurwara hakuna madoctors. Itori nyaya inofanirwa kugadziriswa chop chop, because vanhu vari kurwara mukati muno vakawanda vari kurwara, vanodiwa madoctors.
Mumwe mugari uyangozvidoma nezita rekuti amai Dhuve vati vanga vaperekedza hama yavo kuti izorapwa asi vagara kwenguva refu vasina kuonekwa.
3 hours takamirira dokta, hapana kana dokta 1, asi tiri kunzwa kuti vachitizo madokta ari kudzingwa. Ari kudzingwa sei isusu vanhu tichitambura? Also there is a shortage of doctors. I'm wondering kuti vanhu vari kuti madoctors ari kudzingwa, ari kudzingwa sei ipapo pasina madoctors.
Mukuru waana chiremba paMpilo Dr. Solwayo Ngwenya vaudza Studio 7 kuti pana vana chiremba 10 vadzingwa basa pachipatara ichi kusvika pari zvino. Asi vati vange vasina zvakawanda zvekutaura sezvo pange pachiri kuitwa ongororo yekuti vana chiremba vari kuuya kubasa nevasiri kuuya kubasa ndevapi. Chipatara cheMpilo china ana chiremba 204. Munyori mukuru weMpilo Hospital Doctors Association Dr. Mtavisi Bebe vati pari zvino havakwanisi kutaura kuti vachatora danho ripi pamusoro pekudzingwa basa kwevamwe vana chiremba sezvo vange vasati vasangana nevamwe vavo. Munyori weboka reWomen's Committee yesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions uye vari nhengo yeMDC amai Barbara Tanyanyiwa vati kana chiri chokwadi kuti kuna ana chiremba vakadzingwa uye vari kudzingwa basa, chinhu chinoratidza kukundikana kukuru kwehurumende yava Emerson Mnangagwa.
Madhokotera ari kukumbira chingwa, takuona kuti instead kuti hurumende ipe madhokotera chingwa, vakupiwa matombo vachidzingwa kumabasa. Hurumende ngaizame kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa. Havazi madhokotera ega ari kushushikana, vashandi vese vari kushushikana.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaobedhaya Moyo panyaya yekudzingwa basa kwavana chiremba. Asi Sachigaro Health Services Board, Dr. Paulina Skosana, vakauza Studio 7 nezuro, kutipana wanachiremba makumi manomwe nevanomwe, vakadzingwa basa. Dr. Skosana vakatiwo, komiti inoranga vanokanganisa pabasa, iri kuenderera mberi nekunzwa nyaya dzaanachiremba, vanosvika mazana mana, uye vanotadza kumira pamberi pekomiti iyi, vari kubva vadzingwa basa zvachose. Vakafano bata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri, Dr. Tawanda Zvakada, vanoti nhengo dzesangano ravo hadzizi kutya kudzingwa uye hadzizi kuzodzokera kubasa, kudzamara hurumende yawedzera mari dzinotambirwa nemadhokotera. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taura Ishava.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaTayyip Erdogan vanoti mauto emuTurkey abata mudzimai wevaimbova mukuru wechikwata cheIslamic State Abu Bakr al-Baghdadi uyo akaurayiwa pakariswa imba yainge ari muSyria nemauto eAmerica. Mumwe mukuru mukuru mubazi reAmerica rinotyidzana nedzimwe nyika apa umbowo pamberi pechikwata chiri kuferefeta mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump, izvo zvinenge zvapa kujeka pakubviswa basa kwemiriri weAmerica muUkraine. Mutungamiri wenyika yeSierra Leone vaJulius Maada Bio vari kutaurwa zvakanyanya mumapepanhau mushure mekunge vatara kubatwa chibharo sedambudziko rinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi. Nasi musi wa 6 mbudzi uye akwana makore maviri kubva zuva radzingwa muhurumende vaive mumwe vateedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Dambudzo Mnangagwa nevaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Gabriel Mugabe vachivapomera mhosva dzinosanganisira kusavaremekedza uye kusavimbika. Mushure mekunge vaMnangagwa vatambira tsamba yekudzingwa kwavo basa, iyo yakanga yanyorwa nevaive gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo, vakazotiza vachipinda muSouth Africa umo vakazogara kwemazuva 16. VaMnangagwa vakazodzoka kumusha mushure mekunge vaMugabe vabviswa pachigaro nemauto, vachibva vazotoreswa mhiko yekuva mutungamiri wenyika wechipiri kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere. Vamwe vanoti kubva musi wadzingwa vaMnangagwa basa, zvinhu zvakashanduka kune vari kunze kwenyika sezvo zvakazotevera mushure zvaibatawo naivo. Asi vamwe ndivo vanoti zvinhu zvakatokanganisika zvakanyanya kubva musi wadzingwa vaMnangagwa basa, sezvo kupinda kwavo panyanga kwaondonga zvinhu zvikuru. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandeviri weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemafambisirwo emabasa ehurumende paTswane University of Technology muSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, kuti tinzwewo maonero avo.
Pakanyorwa tsamba iyi, vanhu vakangoti kupenda kwavaMugabe vari kungodzinga vaMnangagwa ivo vanga vamboshanda navo kwenguva yakareba. VaMnangagwa vadzingwa ndokunga tinoziva zvakazoitika zvakazoita paMnangagwa vadzoke vachizova purezidendi wenyika. Pavakadzoka vachiva purezidendi wenyika semunhu andambotizwa achienda mudiaspora, vakaita kuti isu sezvizvarwa zveZimbabwe timutsiridze tarisiro yekuti pada vachagona kuvandudza mamiriro ezvinhu muZimbabwe. Asi chinotsuvisa ndechekuti kutaura patiri kuita zvinhu zvingangonzi zvatowedzera kunyangara pane zvazvakanga zviri vaMugabe vachipo. Apa handiti kureva kuti vaMugabe vanga vakanakayo, navo vanga vaine mhosva dzavo dzakawanda dzavakaitira vana veZimbabwe uye nenyika yeZimbabwe. Asi vaMnangagwa vanenge vatiwedzerei nekuti upenyu hwatowedzera kunyanya kuoma kuwana weZimbabwe.
Imi muri mumwe zvizvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, muri muSouth Africa inove nyika yakatiza vamunangagwa vachipinda, munonzwa sei?
Pavakapinda vachitiza takatotiwo vakambonzwawo zvazvinoita kugara kunyika isiri yako usingadi. Takafunga kuti izvozvo zvichavadzidzisa kuti vakawana mukana wokutungamira nyika vachazviita nemazvo. Asi hayo vatikuona ndezvekuti havana chavakadzidza. Vanenge vatokanganwa kuti ivo vakatombotizawo munyika mavo vakagara munyika yevamwe chisiri chido chavo. Saka vamunangagwa havana kuita zvavangazvichitarisirwa nevanhu. Kunyange mukatarisa mafariro akaita vanhu vachipinda mumastreets, zvese izvozvo zvairatidza kuti vanhu vanga vakasununguka kupa vamunangagwa mukana wekuti pakaranga aite zvimwe kwazvo. Asi chokwadi chakanaka vatandemire, hapana.
Asika Dr. Mukonza, vamwe vari kunze kwenyika vari kuti aiwa zvinhu zvakatovarerukira, vakakwanisa vanga vakudzokerawo kuZimbabwe kumusha wachinova nahama neshamwari kubva papinda vamunangagwa.
Hongu hatidi kuzvakasata. Ipapo zvinhu zvinenge zvakashanduka zviri nani, nekuti ndinoziva shamwari dzakawanda dzakanga dzisingakwanisi kudzoka kumusha. Pautongo hwaMugabe dzakagona kudzokera kumusha vamunangagwa vakapinda masimba. Asi zvandinotaura vakandemere ndezvekuti hongu ini ndiri kuno ndinogona kunge zvichiita kunge zvakandinakira, asi ndine hama dziri kumusha. Hama dzangu dziri kuomerwa neupenyu zvekuti mwedzi nemwedzi mari yandinototumira kumusha kubatsira pano nepapo yatowanda kudarika yandaimbotumira kare. Naizvozvo tichitarisa tichizviita pachikero tinoona kuti hayo upenyu hwaomera vana veZimbabwe vese vari muZimbabwe nevari kunze. Nekuti zvinhu zvikaomera vari muZimbabwe zvinobatawo nevari kunze, nekuti tine ukama.
Avo vanga vari nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvematongerwo enyika uye kufambiswa kwemabasa ehurumende paTshwane University of Technology muSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza vari parunare muPretoria, South Africa, naJonga Kandebiri weStudio 7. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rarasa nyaya yainge yakwidzwa kudare iri nemutungamiri webato reMDCT Dr. Thokozani Khupe yekuti vainge vadzingwa mudare reparamende zvisiri pamutemo muna 2018 navaNelson Chamisa vachinzi vainge vasisiri nhengo yebato iri. Izvi zvakatevera kunetsana kwevaviri ava panyaya yekuti ndiani aizotora chigaro chamuchakabvu Morgan Tsvangirai chekutungamira MDC. Dare iri rati rainge rapa haro mutongo uyu, asi nyaya iyi yainge yadyiwa nenguva nekuti pakazoitwa dzimwe sarudzo uye upenyu hwedare reparamende rainge radzingwa muzvare Khupe wainge wasvika kwamvura yacheka makumbo kukatozoitwa dzimwe sarudzo. Muzvare Khupe vainge vaendesawo kudare mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda uye MDC iyo yainge yakamirirwa nevaivesa chigaro webato iri panguva iyi vaMorgan Komichi. Hatina kukwanisa kubata vaKomichi kuti tinzwe divi ravo uye mutauriri webato iri vaDaniel Molokela vati vange vasati vazeya nyaya yacho kuti vataure nevatori venhau. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta ramuzvare Khupe muzvinafundo Lovemore Maduku.
Onyaya yabuda mudare nhasi ndeyekudhara, ndeyegore rapera. Dr. Thokozani Khupe anga akatiende kuConstitutional Court achinosungisa Speaker of Parliament. Paya paakanzi abviswa muParliament ndiana Chamisa pavakamudzinga kuMDC ndobvataura naSpeaker kuti haachamiriri pati yavo, ndokubva abudiswa imomo. Saka nyaya iyi yakaendeswa kuConstitutional Court, asi haina kukwanisa kunzwikana nekuti vanga vasina kutipa date. Vakazotipa dhiti zvekuti tinonzwe kanyaya maelections atopera. Saka tasvika kudare dare rega pache zvaro, kwete kuti pana noya anga ataura. Vakatangara kuti titaurire kuti ndingada kuti nyaya inzwike seiko, iye parliament yacho Khupe yaanga achiti yakamudzinga yakatobviswa kudhara kuti anonyiwa parliament. Saka takamboita nharo pamutemo tichiti nyangwe nyaya iri yekuti parliament yacho yakabviswa, ingoitongei chete kuti zobatsira ramangwana.
zvakadhanira itimbofunga but hatina kana kumbopinda munyaya yacho kuti tinyaya zvakamira sei saka zvavaya vachiramba nhasi ndezvekuti vaya kunoramba kuti hatisina kutaura nenyaya iyoyo yakatonarikwa kudhara ndo zvavari kunzi vabusiness havasoti vati haana nyaya haana kana zvekutaura vangouya kumutaiwa haangatirambi hatichade kutonga nyaya yekuti Toko Kupe anga achimangara against Speaker of Parliament.
Izvi hamuzoone here zvichikanganisa dzimwe nyaya dziri mumatare dzakanangana neutungamiri webato reMDC?
Zvina zvazvinokanganisa nekuti nyaya yeutungamiri hweMDC yakatoagiwa itori kudare rakasiyana nedare iri. Dare ranhasi iri iConstitutional Court. Dare rakaenda nyaya iyi iyayi yatiri kutaura nezvayo yatakaaita kudare yaibuda pamaredhiyo nepamatv idare rinonzi Supreme Court. Akatosiyana. Zvekuconstitutional court zvanga zviri zvekuti aiti kodzero yake yepaconstitution yekunge ari member of parliament yanga yakakanganiswa naspeaker of parliament. Ainga itori nyaya pakati pake naspeaker of parliament. Ava veparty yake imwe vaingobatanidzwawo nekuti pamutemo kana ukaendesa nyaya inobata umwe munhu unofanira kungomuisawopo ari respondent. And then iya yakamirirwa nevanhu tizonzwika vati judgment yabuda sei inyaya yekuti ndiani chaiye yaifanira kunge ari mutungamiriri weMDC pakafa vatsandiro iyoyo ndiyo takamirira yakatoagiwa takatoita maargument saka hazvina kukama matare haatarisi kuti danhasi tadai vanotoenderana nenyaya sekuuya kwainenge yaita.
Gweta raMuzvare Thokozani Kupe muzvinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nhasi tanga tiri kutarisa. Zvanga zviri kuitika muHarare umo mapurisa nhasi atadzisa vashandi vehurumende kuratidzira kwavanga vachida kuita kunyangwe hazvo vashandi vehurumende ava vakambenge vapiwa mvumo yekuratidzira. Tanga tiri kutarisa zvakare kuti zuva ranhasi makore maviri apfuura vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadzinga mumwe wevatevedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa avo vave mutungamiri wenyika.
Ndiri kumazoo isarangu ndozinzombe. Avo kana vachinge vachiti izvo vanhu vada kuexpressa raiti yavo yekuratidzira pabasa izvozvo zvinotenderwa nemutemo weLabor Relations Act kuti kana munhu ane zvaasiri kufarira maererano nemashandiro anenge achiita anogona kugara pabasa yatinoti picketing iyaya kana kuti anogona kudemonstrata as long as asingaite violent demonstration yekuvandalize property or whatever. But kana munhu achiti ada kuexpressa izvozvo mapurisa obva ati aiwa haubvumirwe kuti udaro. Zvazviri kutongoreva ndezvekungoti izvo hurumende yacho iri kutongotungamirira ende yeudzvinyiriri hairespectizi marights evanhu.
Ini ndinonzi Luka Bernard Bimu ndinogara kuMozambique kunoku kuChimoyo. Tinoona kuti kubviswa kwavaMnangagwa sekubviswa kwavakambenge vakaitwa vachinodzingwa navaMugabe. VaMnangagwa vakanga vaonekwa sekuti havana chavakanga vachiita chaiita kuti hurumende iende mberi. Izvozvi zvaakuzviratidza pachena zviri pachena semusana wembudzi tichizoona zvese kuti varipo vari kungoedza kuita zvino nezvino hapana chiri kubuda. Takanga tichitarisa kuti pamwe kana vakanga vazoitawo pamwe mutungamiri wenyika vaifanira kunge ari munhu akaenda kunobatanidza nyika kuti pasava nemapoka nemapoka pakunorambidzwa kwevanhu kuti vasazonoratidze zvekodzero dzavo vachinobuda munyika anenge vachinoziva kuti nyika yese dhowedzi kutarisira kuti zvinge mune shanduko asi vanenge vachizviziva kuti vanhu vakaenda kunoratidzira pane umwe hunhu zvimwe zvichemo zvichanzwikwa pasi rose.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa kudzingwa basa semutedzeri wemutungamiri wenyika kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa nevaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe musi wa6 mbudzi 2017. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumbira mashoko shandisai WhatsApp namba dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mapurisa anodzivisa vashandi vehurumende kuratidzira kwavanga vachida kuita muHarare. Varwere vakawanda voshora hurumende nekudzinga kwairi kuita mabasa vana chiremba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku.